Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu pano kunange pane mashoko nemuono wakasiyana siyana asi kune zvakagonekwawo navamugabe vari panyika hakuna unogona zvose vanhu vane kutadza vanhu vane utera vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema
Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGlenigles Hospital kuSingapore. Mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwava Mugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvafa mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvava zvishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGlenigles Hospital kuSingapore. VaMugabe vashaya vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. VaMugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi vachirwara neurwere usina kunyatsotsanangurwa. Vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 mushure mekunge vadzinga vaive mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa avanova mutungamiri wenyika pari zvino. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vaMnangagwa varumbidza vaMugabe semunhu akarwira rusununguko rwenyika uye akaita kuti vanhu vawane minda iyo vakatora kuvarimi vachena. VaMnangagwa vati vanochema nemhuri yavaMugabe zvikuru mudzimai vavo nevana. Asi vaMnangagwa havana kuzivisa kuti mutumbi wavaMugabe uchasvika rini munyika.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe, leaves a big void in our nation. A veteran nationalist and a dogged pan-Africanist fighter, Comrade Mugabe bequeaths a rich and indelible legacy of tenacious adherence to principle on the collective rights of Africa and Africans in general, and in particular, the rights of the people of Zimbabwe, for whom he gave his all to help free.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vati musangano wavo wePolitbureau yeZANU PF vatara vaMugabe segamba renyika. Kuti tinzwe zvaitika, regai tiende kumutoro wedu yenhau Godwin Manguzha uyo ari muHarare. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Godwin.
Natenda.
Godwin, tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusoro pekushaya kwavaMugabe vachizivisa nyika. Zvii zvavataura?
Hongu vaMnangagwa mukuti apura kuState House vati ivo pachavo nemhuri yavo nenyika yese yarasikirwa nekushaya kwavaMugabe avo vatsanangura semudzidzisi sakomanda vachiti vakashanda zvikuru kusunungura Zimbabwe. Uye vanoti ivo senyika sehurumende nebato vacharamba vachitevedza vachibata basa rakatsiwa navaMugabe rokuumba nyika kubatanidza vanhu pamwe nekutsimudzira upfumi hwenyika.
Ivo vamunangagwa vazivisa here kuti urwere hupi watora vamugabe?
Vamunangagwa havana kuzivisa urwere hwatora vamugabe, asi chavangoita ndechekutenda hurumende yeSingapore nana chiremba vaikoko vati vakabata basa guru pakuedza kurapa vamugabe kudzamara zvaitika izvaitika.
Vamunangagwa vazivisa here kuti mutumbi unotarisirwa kusvika munyika riini uye vacharadzikwa kupi?
Vamunangagwa havana kutaura kuti mutumbi uchauya riini, asi vanoti hurumende nebato reZANU-PF rinova rakatangwa navamugabe nevamwe vakadzura rusununguko vaona zvakakodzera kuti vape vamugabe ruremukedzo rwegamba renyika, uye vati ivo vatara mazuva okuchema kutanga nhasi kusvika pachavigwa vamugabe.
Godwin, regatimbonzwa tine mashoko avamugabe avamunangagwa pamusoro peugamba hwavamugabe munguva yekutorwa kweminda. Tichinzwawo zvakare mashoko iwayo, regatimbonzwa.
Okay. Apart from landmark post-independence transformations in areas of rights, education, social services for the hitherto marginalized black Zimbabweans, the late departed icon will be eternally remembered and honored for the bold and historic land reform program which he undertook. Through this program, indigenous Zimbabweans regained their long denied land rights to complete their sovereignty. For that, he was especially vilified, shunned, and punished by those who stood to lose from an end to colonial rights and from a just reassertion of African rights.
Godwin, tiri kunzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusoro pebasa rakaitwa navamugabe zvikuru panyaya yeminda. Izvi zvaungatsanangurira vateereri panyaya iyoyo?
Hongu, nyaya yeminda vaMnangagwa vati ndoo rimwe basa guru rakabatwa navamugabe kutora minda, uye vati vamugabe munhu akatambudzwa akatemerwa zvirango zveupfumi mushure mokunge abata basa guriro rokupa vanhu minda, chinove changa chiri chikonzero chikuru chakaita kuti vana veZimbabwe vaende kuhondo yerusununguko. Saka vati izvi ndo zvimwe ndo chikuru chinhu chikuru chakaitwa navamugabe. Vataura kuti hongu vakaitawo nyaya dzekupa vanhu bhizo, nyaya dzekusimudzira vanhu, asi vati ivo kubato kwavo nekuhurumende vanoona sekuti iri ndo basa guru rakaitwa navamugabe rekutora ivhu nekuripa kuvana veZimbabwe.
Pane urongwa hwati hwaziviswa here kusvika paringuva ino?
Kutaura kwavataita navo havana kutsanangura urongwa hwokuti mutumbi uchauya rini kana kuti ucharadzikwa rini. Ndinoona sekuti izvo zvinhu zvinenge zvavacha taura munguva yepfupi inotevera mushure mokunge vataura nevemhuri, asi vati ivo vanoramba vachingonamata vachichema nemhuri yavamunangagwa, uye vatendawo
nemhuri yavamugabe.
Vatendawo zvikuru amai Grace Mugabe vati munhu akamira nemurume wake pakurwara kudzamara enda, uye vati zvinoratidzawo rudo kuvana veZimbabwe, vachiti ndo zvinenge zvichiona kuitirwa kuti kana mumwe wake akurwara munochengetana semhuri. Uye vatenda mhuri yavamugabe zvikuru seyamai Mugabe nevana vavo nekumira navamugabe mukurwara nemurufu.
Tinotenda zvikuru Godwin, mutori wedu wenhau Godwin Manguzha achitaura ari parunhare ari muHarare. Mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushayika kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vemapato ezvimatongerwo enyika vakaita sebato rezano PF vanoti vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru uye vanoti kufa kwavo kwavabaya panyama nete. Munyora anoona nezvemari muzano PF vaPatrick Chinamasa vati vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru kubva munguva yehondo yechimurenga kudzamara nyika yavana kuzvitonga vasati vabviswa pachigaro chemutungamiriri wenyika muna 2017.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu pano kunange pane mashoko nemuono wakasiyana siyana asi kune zvakagonekwawo navamugabe vari panyika. Hakuna unogona zvose. Vanhu vane kutadza, vanhu vane utera, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema. Saka tinongocherechedza zvakaitwa navamugabe paupenyu hwavo zvakanaka nezvimwe zvisina kutifadza.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati ose bato vari kushushikana nekuenda kwamufiga nebwe kwaita vamugabe.
Munozviziva kuti pandima yoga yoga pane zvinogonekwa, pane zvinotadzwa, pane zvinofadza, pane zvisingafadzi. Saka tingati isu pakuona kwedu pane zvakanakawo zvakaitwa naMugabe zvinosanganisira zvavaizama kutseketudza kuti dei nyika yekwedu yava nerusununguko, rukauya rusununguko asi rwakazenge rwonetsa nekuti vanga vadzokawo mutsoka dzekutanga dzevakanga vamiri vanga vanehusveta simba kana kuti ngati vana Smith nehumbe mendoka. So zvizvozvo zvakambotinetsa zvikuru kwouyawo panyaya dzedzidzo. Ndonga munodayira kuti dzidzo dzatifambe munyika muno zvinova zvinhu zvinofanira kuremekedzwa nokutendwa.
Kunyange hazvo chivanhu chichiti wafa wanaka, vachamisa vativo vamugabe vane zvavakatadzawo zvinosanganisira nyaya yekutadza kusimbaradza utongi hwejekerere muZimbabwe pamwe nekutadza kufambisa sarudzo zvakanaka panguva yavaive pachigaro. Mutevedzeri womurongi wemisangano mubato rezapu vamujobhiza nuku vati bato ravo ranga richida kuti vamugabe vazofa havo vasiya vagadzirisa nyaya yeguku rahundi iyo yakakonzera kufa kwevanhu zviuru makumi maviri matunhu ematebeland nemidlands.
Kana paviwawo vanhu tinobata maoko tine urombo nokushayika kwamugabe. Asi izvusu semusangano wezapu chokwadi ndechekuti aenda nyaya dzake dzisina kugadzirisiwa. Nyaya dzegukura hundi hadzina kugadziriswa. Nyaya dzekuuraya vanhu, dzokupinza vanhu majeri hadzina kugadziriswa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vativo vamugabe vakaita basa guru pakuwanisa kwavakaita veruzhinji minda kunyange hazvo vachiti chirongwa ichi hachina kuitwa nenzira yakanaka.
Vamugabe kana takanyanyotarisana nenyaya yeminda vakaita chirongwa chokuti vanhu vapuwe ivhu. Hongu kana tikafamba muAfrika nedzimwewo nyika dzakaita sana Venezuela vanonzi vamugabe igamba nokuti vakaita izvozvo. Asi kana takanatsotarisisa zvechokwadi muno munyika tichaona kuti nyaya iyoyo haina kufambiswa zvakati tsvikiti. Muchaona kuti panga pane huori uye pakafa vanhu, minda yacho yakatoba zvarimwe zvaparara.
Izvo zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari munguva iyo vamugabe vaive panyanga vamasimba manyanya.
Panyaya yeminda it was a reaction of other political developments. Asi chida kunyatsotarisa zvechokwadi, Zimbabwe became a pioneer panyaya yeland redistribution. Vakabatsira havo panyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana access to land, but at the same time hapana kuwanikwa a parallel solution yekuti land yacho isenzeswe zviri sustainable.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu airemekedzwa pasi rose asi aine zviso zviviri.
Sekuona kwangu vamugabe munhu yatingati pachirungu angari a larger than life character. Anowanikwa zvose zvatingakwanisa kuona pamunhu. Utungamiriri hwavo chekutanga wakapa Zimbabwe kushitonga kuzere semaZimbabwezi tangazvidada neutungamiriri hwatakawana kubva kwamugabe tichingobva paindependence. Asi tinonanisa kufamba kwenguva vamugabe munhu ainyanya kuda simba zvakanyanyisa zvokuti panguva yavazoshaya vanga vari munhu anga agogara asiri kunze asina simba racho ravanga vazotorerwa nevamwe vavo vemuzano PF vanosanganisira vaemazano munangaga vari kutonga pale zvino.
Vamugabe avo vashayikira muchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu vanoti amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBelamine Chatunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe wevanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba kubva nyika isati yavana kuzvitonga kusvika vazodzingwa mubato rezano PF varugare gumbo vanoti kushaya kwavamugabe hongu chinhu chinosuvisa asi matongero avo chinhu chisingakanganiki nyore sezvo vaitonga nedemo. Vagumba vanoti nhaka yasiyirwa vana vezimbabwe navamugabe ndeyemhirizhonga uye kusawirirana kuburikidza nekutyora kwavaiita kodzero dzevanhu pamwe nemabatiro avaiita vaipikisa. Vagumbo ndemumwe wevakuru vakuru mubato rezanu vakasungwa muna 1978 munguva yehondo kuMozambique vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira vamugabe. Vanoti ivo nevamwe vavo vakagariswa mugomba kusvika nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vagumbo vakazodzingwa muzano PF muna 2015 vachipomerwa mhosva yekutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Asi vanoti kunyange hazvo vamugabe vakanga vari munhu akaipa panyaya yekuwanisa vana vezimbabwe dzidzo pamwe nekupa minda kuvatema vanovatenda zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tine urombo zvikuru nekushaya kwavamugabe. Chokutanga muzvikuru wangu mwana wavamagumbo. Chechipiri takashanda tese kwenhambo refu. Asi ndinoda kuti ndipini wasi tichichema vamugabe nekushaya kwavaita. Tinenge tichishushikana kuti vamugabe ana kutisiyira good legacy, nekuti legacy yakatisiyira ilegacy yeviolence yokurwisana kwavanhu, yokunetsa vanhu nokusunga vanhu, zvinova zvinhu zvataiva tisingafungiri. Zvataiva hondo navana Chitepo, taifunga kuti tinoda kuti tivake nyika yakasununguka, nyika yavanhu vatema vanozvitonga. Bati muzukuru wangu uyu haana kuita zvataifungira kuti inofanira kuita.
Imi makagara navamugabe kwenguva yakareba kuMozambique, zvii zvamungataura pamusoro pekugarisana kwamaita?
Tiri kuMozambique vakandishungurudza ini navamwe vangu vakatiisa makomba tichigara semhuka. Saka ine handina hangu mashoko akanaka andingataura pamusoro pavamugabe, nokuti he has left the trail of destruction. Iri kuti kana even nanhasi ukatozvitarira Zimbabwe unoona kuti Zimbabwe yaita marara chaiwo chaiwo. Vaifanira kuita a proper succession plan.
Tinoziva hedu kuti munhu wese upenyu hwake anogona kunge asiri munhu akatsarukana kana kunaka, asi ane chaakaitawo chaakanatsa. Zvii zvamungadonongorawo?
Kwandiri ini hangu zvoga sekudara kwandaita ndinowana zvichirema chaizvo. Anyway, kana uchiti titaure zvinhu zvaakaitawo zvakanaka hazvo, zvingangoti area yandinofungira kuti akanyanyisa kugona yanga iri area yeeducation. Ndofunga akata education yakanaka chese, kuti munyika nanhasi literacy rate yedu yakanaka iri kumaover 90. Inini yangoti ndizvozvo, uye neminda odzo akaitora hake ine disorderly manner, asi akatipa minda. Kana tokonewawo kungokonewawo kurima hedu.
Vanga vari mumwe wevanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba varugare gumbo vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vaudza zviuru nezviuru zvevanovatevera zvaungana mune imwe nhandare kuMozambique kuti zvisaita pfungwa yekudzosera kana ruvengo. Dutu mpengo rine mafashamu emvura Hurricane Dorian radzikira mukasha waro kuenda pakati gorowani mushure mekusimudza mhepo yakasimba pamwe nekuzadza migwagwa nemvura matunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica. Vanhu muBulawayo vatambira kufa kwavamugabe nemaonero akasiyana siyana, vamwe vachivarumbidza segamba chairo mukurwira rusununguko rwevanhu, asi vamwe vachiti nyaya yegukura hundi neutongi hweudzvinyirere zvinoita kuti nhoroondo yavo isvibe. Taurai Shava anotaya inotevera.
Mumwe aiva murwiri wehondo yerusununguko muZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vati haizi tsika yechivanhu kupembera kufa kwemunhu. Vati kufa kwavamugabe kunonyanya kuvarwadza zvikuru nekuda kwekuti vafa vasina kutongwa panyaya dzavo dzekuurayisa vanhu panguva yegukura hundi. Vamagwizi vati kufa kwavamugabe hakufanirwi kureva kuti nyaya yegukura hundi haichataurwi nezvayo kana kugadziriswa.
Pachivanhu chedu hatipemberere kuti munhu anenge apfuura, asi tinofanirwa kurangarira kuti vamugabe ava ndivo honzeri yekushupika kwedu kwatinako nhasiuno. Chinotirwadza kunyanya nhasi uno ndezvekuti izvo mhosva dzese dzavakapara vamugabe hadzisati dzagadziriswa. Vafa vasina kugadzirisa mavanga aifanirwa kunge achigadzirwa. Handizive kuti ava vasara vakanga vainavo muutongi hwavo vachagadzirisa here nyaya idzi pane zvakajeka, kana kuti vachadzipushira kwaari iye mugabe vachiti izvo nokuti akafandiye.
Mugabe igamba rehondo yerusununguko akarwa achirwira kusunungura nyika ino yeZimbabwe. Saka izvozvo yakakosha kuti tipote chivarangarira semunhu akarwira nyika pamwechete nana Father Zimbabwe Joshua Nkomo, vana Hepetitepo, vana Tongogara. Asi dambudziko ratinaro nderekuti vamugabe vakazotiwo after tawana rusununguko vakatanga kuputsazve zvavange vakarwira nekuda kunyanyoda kwavo masimba mapolisi zavo akazo areswa zvese zvavange vakavaka over makore akawanda.
Pandakaberekwa vamugabe vakanga vari mupower vachitonga, saka asi matongero avo pavakanga vari mupower ndandichinzwa kurwadziwa because mukoma wangu akamushungurudzwa nenguva yekukura hundi. But pavakazobuda mupower ndakanzwa kuvaregererawo, saka zvino ndinonzwa tsitsi because ndakanga ndachivaregera. Saka vari hero and penny africanist.
Rebato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reBulawayo vaswithen Chirodza vatsinhirawo kuti mumatunhu emateveleland kunyanya nyaya yegukura hundi ndiyo inorangarirwa nevakawanda panhoroondo yeutongi hwavamugabe. Mufundisi vaAngliston Swanda vati vanochema nemhuri yavamugabe pamwe nenyika yose nekufa kwavamugabe. Vati vamugabe vanogona kuve mumwe wevatungamiri vemuAfrica vakakosha zvikuru pakurwira rusununguko rweve ruzhinji, asi vatiwo nhoroondo yavo inokanganiswa neutongi hwavo hweudzvinyiriri kunyanya kumazuva ekupedzisira. Mumwe wevechidiki muBulawayo vakidzanani Dhuve ati mukoma wake akabatwa negukura hundi zvekuti iye akapedza nguva akabatira vamugabe chigumbu, asi ati akazovanzwira tsitsi akavaregerera pavakazobviswa pachigaro nechisimba muna 2017. Vakidzanane ati anoona vamugabe segamba. Mumwe wevechidiki muzvare Nomsa Mabena vati vanorangarira vamugabe nekuti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira nekusimudzira vechidiki vakaita saiye.
Hai, ndakazvara vatovepo mugore ra1995 kakura tinavo zvose, havaitibatsira zvose, vachitisapota kubva tava mayuthi vaingokurudzira vachitisimudzira semayuthi. Zvizhinji pazvakaitika tiri kumisha kwachitibatsira, chipihwa maloni chiita kuti tisimuke tiri vechidiki.
Mumwe zvewe vechidiki angozvidoma nezita rekuti Elizabeth ati anoona vamugabe semunhu aiziva zvaaiita uye akarongeka muutongi hwake zvisinei nekuti pane zvimwe zvinhu zvavakakanganisa semunhu wenyama. Elizabeth ati panguva yeutongi hwavamugabe mitengo yezvinhu yaisagara ichikwira sezviri kuitika mazuva ano, izvo zvatsinirwawo naamai Rose Nyati. amai nyati watu wa mgabe igamba chairo uye wanoya waye mura nekutuwa iramba waka mira nezu haningu wataura zwisine nekutuwa mwevanu wano fungei
wae rira munu wese anaku rira munu wana ae rira munu wese saka garapano zinzwa zina kuitasezo atiru uona nazi nazi zinzwa kuira zinzwa itasei michova tewa kukuira nema $6 isu kudara kuna mgabe mgabe michova tewa kukuira nema 5 chingwa ndaka gara maye mekore nema kore nchitenga chingwa nemtengwa kaderere nazi ni chembere ndiri chembere ndiri wito kuti mgabe ae ziwa kutikune mawito ababa mema zwano nasa bazi kutikune mawito
wa mgabe wakashaya nemsuwe china kusingapore uye urongwa weku wigo kwao uchiru kugaziriswa ndaka mirira studio 7 Mbulawayo ndini Taurashava.
Nengo yezanu PF muAmerica vaFrank Guni vanoti vaMugabe vacharangarirwa nekutora nyika kubva kuvapambe pfumi uye nyaya yekupa ivhu kuvatema. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
VaMugabe vakange vachitungamira zanu PF kwemakore akawanda chaizvo pamwe chete nekubatsirawo kutungamira ku rwisa vapambe pfumi nekuzoita kuti nyika izowana kuzvitonga kuzere muna 1980 vaMugabe nevamwe vavo vana vangomo nevamwe ndoo vakatungamira zvikuru chaizvo rwiswa kwevapambe pfumi. Saka senyika uye semusanga tinotarasikirwa nefounding father kana kuti mukuru munhu mukuru akatanga kutonga nyika yeZimbabwe tinochema nemhuri yese yekwaMugabe, tinochema nemhuri yese yeZimbabwe. Kunyangwe zvavo vanga vava munhu wakura asi rufu harujairike, tinongochema tichiti nyika yese yarasikirwa, Africa yarasikirwa, ZANU PF yarasikirwa nemunhu mukuru akabva nenhoroondo yokufoma kwebato redu kana kutangwa kwebato redu reZANU PF.
Asika tinoona kuti vaMugabe vashaikira vari kuSingapore uyezve vazhinji vari kushora kuti zvakadai zvazoitika sei. Imi pari zvino munoziva here kuti urongwa huchafamba sei?
Hurumende nesu sebato reZANU PF kutonga muchanzwa mashoko anenge achibuda pamberi apo anenge achirakidzira kuti urongwa huchanyatsokufamba sei. VaMugabe pavakapinda muhurumende kutonga vachivachita First Prime Minister wenyika vakanyanyokoshesa zvinhu zvakaita sedzidzo zvaita kuti vana veZimbabwe kusvika pari nhasi ndivo vanhu vanonzi vakafunda chaizvo kupfuura vamwe vanhu vese mudunhu redu rekuAfrica. Vakaitawo kuti kuve neutano hwakanaka munyika, makavakwa zvipatara zvakawanda chaizvo, mukava netraining yevanoshanda mumabasa akasiyana-siyana. Vanga vaine chido chenationalism chekuti nyika yedu izvitonge zvakasimba. Vakatungamirira zvekare kuti vanhu vatima vane ivhu ravo ridzoke rinova ndiro ratakaendera kuhondo kuti tiwane ivhu redu tiwane kuzvitonga kuzere.
Vanga vari nhengo yezanu PF muAmerica vaFrank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutaura pamusoro pekushaya kwavaMugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa misero yenhau dzanhasi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore. Mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.